tinofara isu kuti nenguva doko doko yatakawana iyoyo kubva paextraordinary congress yedu yatakaita musi wa 21 April gore rino takakwanisa kuwana macandidates mumaprovince ose nyika ino ari gumi 10 provinces dzezimbabwe tikawana macandidates anokwimira iwo anopfuura iwo tingangotidzana negumi kana muchirungu 110 plus or minus 110 national assembly candidates tichionazve macandidates atinawo elocal government akawanda zvikuru atisati tapedza yedu kuengedza kuti tione kuti vangani asi toona kuti vangangotosvika kana churu nemanhamba atiri kuwana hatiri kuverengedza tichiunganidza tichionazve kuti takafielda macandidates futi anonzi maprovincial council aya nyika yose saka tinohwa kufara chaizvo kuti muno muguta reHarare Harare province munoziva kuti Harare province inobatanidza maconstituency eHarare nechitungwiza anokwana iwo kuita makumi maviri nemapfumbamba 29 isu takakwanisa kuwana makumi maviri nemasere 28
vanhu vebato venyu vari kukwidza vanenge vakawanda chaizvo mari yacho iri kufamba sei muri kureza mari sei
zvetiri kutongoita macandidates vanotongoita mudeme mudeme nokuti sokuziva kwenyu bato redu harina mari saka tinoda kutenda chaizvo macandidates vedu kuti vari kuita anonzi muchirungu yasacrifice inotyisa vazhinji vacho vakatotsvaga mari dzavo vamwe vachibatsirawo vanenge vasina mari vaya vanenge vanoti wanewo kupfuura vamwe vachibatsirana kudaro kuti vabhadhare manomination fees izvo zvakatitaridza izvi kuti vanhu vane chido nemusangano vanomuda vanoona gwara ratiri kutora ndo gwara rakanaka
ko varipo vamwe vanoti bato renyu rinoita ya inonzi spoiler kungokanganisa vamwe musingakwanisi kuhwina munoti chii kwavari
mipengozve kana vaiti spoiler anozviti vanoreva chii ino nyika yedu yechipikirwa yezimbabwe ine inonzi multi party democracy kune mapato akawanda ezvematongerwo enyika munhu woga woga mwana wezimbabwe ane kodzero kutsigira bato raanoda raanofarira pamwoyo pake hazvimanikidzwi saka vaya vanoti tiri kuita maspoila kungorotomokazve vanorotomoka havashayikwi nhengeramba misha dzinowanika zvino hatingapedzi nguva yedu nevanhu nemhengeramba nemipengo isu tinoramba tichiti bhora mberi
mungati muri kugutsikana here nebasa riri kuitwa nezek
chichemo chatinacho chikuru inyaya yevoters row nokuti voters row tichitaura kudai so nhasi yai mangwanani ndatomboedzawo kuti tinowana tatitanengangonzi muchirungu yaelectronic copy yevoters row pari zvino handizivio kune mamwe mapata sitongonzwawo vachichema chema kudaro kuti vari kushayiwavo voters row asi vezana havasi kuchema chema zvitaridza kuti tava nayo sokuona kwangu voters row inotibatsira pakuti ndo yokuti unonatsoziva chero pakuzokambeina inonzi campaign strategy unenge wakuziva ka kuti polling station iyi yakarejista vanhu vangani iyo vanhu vangani woonazve kuti manumbers acheiwawo kana maakuronga nyaya dzestrategy yekukambena munove muchikambena sei nokuti obviously mune muchida kutagetawo kuti pampolling station aya ana vanhu vakati wandei ndo munee muchidawo kuti munge muchionawo kuti mamarongera kuti mumaximize mavhote enyu